Such Garo MDC not to Gamir Wadna Walshman, Nubem Dun Remedlands, Van Dumo Moyo, one of the record of conduct Chaka Vumirano Neva to Gamir Urmende, but to our not Sigira Guaro Iri. Vanotiwo sezvo nyika yatarisana nesarudzo zvakakosha kuti veruzhinji vatambirewo zviri mugwaro iri kuitira kuti munyika mugove nerunyararo.
As a political party, MDC, we can't distance ourselves from the commitment which has actually been commitment yakaitwa nemarita yedu. And nokuya kwejomiki yakauya zvakananga kuti munhu woga woga une permission yokupinda musangano waanoda, not a political party yoga kana nechechi yaanoda.
Such Garo MDC inotungamirwa naMorgan Tsvangirai muDunhu Remedland South, amai Lillian Teamviewers, vanoti paive nekufungirana zvisina kunaka pakati pavo nevamwe vakuru vakuru veMDC yavanquve nevezanu PF apa vakatanga kushanda vese pasi peboka rejoint monitoring and implementation committee kana kuti JOMIC. Asi amai Teamviewers vanoti pari zvino ivo nevamwe vavo ava vave kushanda pamwe chete zvakanaka muzvirongwa zvakasiyana siyana zvekukurudzira runyararo. Vanotiwo veruzhinji vanofanirwa kutora mienzaniso wevakuru vakuru vemapato ezvematongerwo enyika vachigarisana murunyararo.
Zvava zvakaoma patakatanga tiri 12 including mapurisa atinawo tatisingatombotembani. Pataidya lunch taitombotarisana ukavhura bhotoro waitanga wati irega ntange ndapedza sandasimuka. Asiko zvinota kufamba pamwe chete tichiwirirana. Tinotarisira kuti madistricts auya nhasi, mapato nemapato auya nhasi, muchafambawo muchiwirirana. Handiti ndizvo ehe, inyore nokuti Zimbabwe ndeyedu ende tichaivaka pamwe chete.
Munyori wezvekufambiswa kwemabasa mubato rezanu PF muDunhu Remedlands vaFrancis Chikwira vanoti kunyange hazvo bato ravo richitambirawo gwaro recode of conduct, pane zvimwe zviri mugwaro iri zvisina kunyatsotsanangurwa zvakanaka.
We subscribe to the principle of peace and the political parties coming together to work as a group and work in harmony. That is prescribed by the code of conduct. But there are some sections like section 7 where they talk of abuse of position. You know, it's not clear that if you look at His Excellency the President, if he's in the office, are we saying that when he goes to address people, he's no longer the President of the Republic of Zimbabwe? Such sections must be looked at and taken into consideration the fact that he will be still the President.
Vamwe vanhu vaive pamusangano uyu vanoti zvakakosha kuti mashoko erunyararo asangotaurwa nevakuru vakuru vemapato chete asi kuti asvikewo kune veruzhinji kunyanya kumaruwa sezvo kuri iko kunowanzokuitika mhirizhonga yezvematongerwo enyika. Gwaro Record of Conduct rakabvumirana nevatungamiri vehurumende yemubatanidzwa munambudzi wegore ra2011 asi kusvika pari zvino vatungamiri ava vasati vasaina gwaro iri. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muJOMIC, amai Cynthia Mahwema, vanoti musangano wavo waive mumwe yemisangano iri kuitwa munyika yekukurudzira vakuru vakuru vemapato ezvematongerwo enyika kuti vadzidzise vatsigiri vemapato aya nezvegwaro iri. VeJOMIC vakatorawo mukana wemusangano uyu kuzivisa nezvekambo kakaimbwa nevaimbi vakasiyana siyana vemunyika kanokurudzira runyararo. Ndakamirira Studio 7 muGweru, ndini Itaurai Shava.